manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 25 2021 makaterera ku Studio 7 nevinyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Hurumende yokurudzirwa kupa mauto mari yakakwana apo ndege yechitatu yeAir Force yodonha kubva muna 2014 zvasiya mauto manomwe arasikirwa neupenyu. Sangano recombined Harare Residents Association roshora kanzuru nekuda kuomesera vane zvikwereti asi mutauriri wekanzuru anoti havasi kuzodzora tsvimbo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zvirezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvichireva kuti vanhu vafa vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 1556 vanhu gumi nevapfumbamwe kana kuti 19 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru makumi matatu nemasere zvine makumi matanhatu nevana kana kuti 38,064 vanhu vanomwe vakapora zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nemashanu nezana nemumwe kana kuti 35,101 vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana mana nevanomwe kana kuti 1,407 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana matatu nemakumi maviri nevana nemazana mana nemakumi masere nevasere kana kuti 324,488 vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave zviuru makumi mana nemanomwe nemazana matanhatu negumi nemumwe kana kuti 47,611 Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika uye dzematongerwo enyika dziri kukurudzira hurumende kuti ikoshese kupa bazi rezvekudzivirirwa kwenyika mari yakakwana yekutenga zvekushandisa sezvo zvinhu kudivi rekudzivirira nyika nemuchadenga kana kuti Air Force zvisisina kumira zvakanaka. Izvi zvinotevera kudonha kwechimwe chikopokopo chemhando yeBell 412 kuAcuras pedyo neHarare nemusi wechishanu kanova kechitatu ndege yehondo ichidonha kubva muna 2014. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vakati vari kuumba komiti yekuona kuti chii chakapa kuti chikopokopo ichi chidonhe. Chikopokopo ichi chakauraya vatyairi vaviri vanoti Wing Commander Thomas Tinashe Manyowa na Flight Lieutenant Anita Mapie uye mwanogadzira ndege Flight Sergeant Tinodiwa Nashe Chikami. Mumwe mwana ainge akarara mumba yakadonherwa nechikopokopo ichi ane makore gumi nemasere Jed Penyere akashayawo. Flight Lieutenant Anita Mapie avo vakaenda nemutungamiri wenyika kunovhura zviri pamutemo zambuko rekukaranda ndiwo mutyairi wechikopokopo chehondo wechidzimai wekutanga munyika. Muhurukuro yavakamboita nevatori venhau vakati vakapiwa chidokwa dokwa chekuda kutyaira ndege nemudzimai wekutanga kutyaira ndege dzehondo kana kuti combat pilot Captain Chipo Matimba avo vave kutyaira ndege dzeAir Zimbabwe. Mumwewo mudzimai akavave kutangawo kutyaira ndege dzemhando yejet ndi squadron leader Angelina Bosha. Chikopokopo chebell 412 chakagadzirwa nekambani yekuAmerica yebell helicopter Textron inogadzira ndege kuDallas Fort Worth. Uye dzimwe ndege dzemando iyi dzinogadzirwawo kuMirabel, Quebec, Canada. Ndege idzi dzinotengeserwa nyika dzemuEurope, Africa neMiddle East. Asi iyi handiyo ndege yekutanga yeAir Force kudona. Muna 2014 ndege yehondo yemando yeSF-260 yakadonhawo ichangosimuka paCharles Prince Airport muHarare ikauraya vatyairi vaviri. Imwe ndege yemando yeSF-260 zvakare yakadonhawo gore rapera ikauraya vamwe vatyairi vaviri kusoma bhula kugweru. Ndege dzehondo dzeSF-260 dzinogadzirwa nekambani yekuItaly inonzi Avia Milano. Zimbabwe iri kutenga dzimwe ndege dzekudzidzisa zvechiuto dzemhando yeK8 kubva kuChina, uye ndege idzi dzakada kufanana nemhando yeBritish Aerospace Hawk. Ndege dzehondo dzemhando yeHawk dzakapiwawo Zimbabwe nevaive mutungamiri wehurumende yeBritain amai Margaret Thatcher muna 1980. Asi muna 2000 bato reLabour Party rekuBritain rakaramba kutengesera Zimbabwe zvekugadzirisa ndege idzi kana kuti maspare parts dzichibomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vatungamiri vehurumende vanoti vakatemerwa zvirango nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena vachipa vatema. Vachitaura pamberi pekomiti yedare reParamende inoona nezvebudget renyika gore rapera, amai muchingurika shiri vakati ndege zhinji dzeZimbabwe dzainge dzisingashande zvakanaka nekuti dzave nemakore akati kuti. Vakatiwo mauto akatotadza kunobatsira vanhu pakaitika dambudziko recyclone Idai nekushaya zvikopokopo zvinonyatsoshanda zvakanaka. Studio 7 yatumirawo amai muchingurika shiri mibvunzo nezvekudonha kwendege asi vanga vasati vapindura. Mukozeya nezvenyaya iyi Tabata mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya avo vanoti zvakakosha kuti mauto apiwe zvikwanisiro.
Zvekutanga tine urombo nekurasikirwa kwakaitwa mhuri dzevanga vachityaira helicopter ine vanga varimo neku Air Force of Zimbabwe. Asi chatingangotaura hedu sokuti hatisi maexperts, hatina technical information yekuti chii chayanganyanya kuitika. Tinenge tichingotarisirawo kuti Ministry of Defense negovernment yeZimbabwe iitewo investment yakakwana.
Munorevei mungatsanangura?
Kuti ndege dzedu dzemauto edu dzinge dzine zvikwaniso, dzinge dzichiseviswa kana kuti dzingewo dziri tsva sevanhu vanochengetedza runyararo nokutengechengetedza security yenyika. Vanhu vachifanira kuti vave neequipment yakakwana, vave nezvinhu zvavo zvakakwana kuti tisarasikirwa noupenyu sokurasikirwa kwaitwa mhuri dzaka dzine vanhu vakashayika. So we urge our government to work to equip these people and to have equipment nendege dzinoita kuti kana vanhu vange vari pabasa pavo vashandi vari safe tisarasikirwa noupenyu.
Asika vamwe vakuru muhurumende vari kuti zviri kukonzerwa nenyaya yezvirango havachakwanisi kutenga zvimwe zvekugadzirisa ndege idzi.
Zimbabwe ine ushamwari nenyika dzakati wandei dzakafanana naChina. Hapana zvirango zveupfumi zvakaiswa neChina. Nyika dzakafanana naRussia hadzinaisa zvirango zveupfumi. Saka pamwe hazvibatsiri kuti muwande nemasanctions muchitadza kungoita allocate maresources. Hamunawewayo, tarirai zviri kubuda kunana Zinara.
Mungatsanangura ipapo?
Nyaya dzecorruption dzokuti munhu anenge akaita certificate yebible studies ndiye anenge anzi director of finance achipa vashandi mari yekuti vandogadzirwa nzara nemisoro inosvika kuma 30,000 pamwedzi ichibuda. Nyaya yekuti hapana accountability. So maresources akamanejwa zvakanaka, hatifani kuchema nezvemasanctions.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 61 70 ne 7270 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA riri kushora zvikuru kanzuri yeHarare nedanho rainoti yave kutora rekuvharira vanhu mvura vane zvikwereti uye kutsvaga kambani yekushanda nayo yekuti imanikidze vanhu kubhadhara mari. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCRA vaRuben Akili.
Urongwa hwekanzuru hwekutumira mapepa ekuchikisidzira vanhu kuti vabhadhare mitero uye zvevanekuda kutora zvikwereti kuvanhu. Si wauya panguva iyo vanhu varivo vari kutarisira kuti kanzuru ndiyo itori nechikwereti chekunge ichipa vagari maservices kana kuwaniswa kwemvura, kutakurwa kwemarara uyezve nekugadzirwa kwepombi dzesiweji. Kutaura kuno kwatiri kuita vagari vekutafara vatopedzisira vagadzira tingati makomba ekuti tsvina yemuzvimbuzi zvavo isiri kukwanisa kufamba zvakanaka ipinde muzvimakomba izvozvo nechikonzero chekuti kanzuru haisi kukwanisa kugadzira pombi dzesiweji. Zvakare tingati nguva iyo yauya zvakare kanzuru yeguta reHarare isina pachirungu anoti billing system yakanyanzoti tsikwikiti.
Chikonzero cheise maonero enyu?
Nechikonzero chekuti pane zvino kanzuru iri kushandisa yavanoti sage pastel asi haisi kushanda. Saka mitero iri kubhadharwa nevanhu haisi kukwanisa kunge ichipa chirungu atinoti kukepswa kana kuti kupinda kana kuzowanika pamapepa anotumirwa nekanzuro yekuti vanhu vabhadhare. Saka naizvozvo tikuona kuti kunyange zvazvo kanzuro ichiti vanhu vane zvikwereti, chinhu chinonyanyoshungurudza vagari ndechekuti maservices acho airi kuti vanhu vane chikwereti haisi kukwanisa kunge ichipa maservices yayo chekutanga. Chechipiri ndechekuti billing system yavo haisi kushanda. Saka zvikwereti izvi zvikwereti zvekuti hazvisi kunzwisisika. Vamwe vanhu vangu vachitobhadhara nekare mitero yedzimba vari kuona vane zvikwereti zvinotyisa asi vangu vachibhadhara mwedzi yese. Saka naizvozvo tiri kuti isusu dai pakwanisa kuitwa kuti paitwe tsvakurudzo kana kuti audit yezvikwereti izvi kuonekwa kunzi ndiani ane chikwereti chechakati nechakati nechakati. Nechikonzero chekuti pane vamwe vanhu vakatovharwa kana mvura kare kare vari kuramba vachingonzi ivo vane zvikwereti nekanzuro zvemvura, iyo mvura yakavharwa kare kare. Chimwe zvakare chataona ndechekuti kanzuru iri kutyisidzira kana kuti iri kutaura yekuti ichaengage madebt collectors.
Pane chakaipa here kutsvaga kambani inotevera vasiri kubhadhara mitero?
Muna 2018 Novemba papo payakambove inounza webokesh debt collectors, urongwa ihwohwo hwakanzi nedare rehigh court hausi pamutemo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari paRunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme.
Hationi zvichibatsira zvekuitwa nemasangano evagari vanokurudzira vagari kuti vasabhadhare mari dzemutero kukanzuru. Uku ndoyo kunonzi kuzvipisira jira wega munhu kana uchikurudzira zvinhu zvakadaro.
Sei muchiti izvi hazvishandi?
Nokuti mangwana ivavo vamwe chete vanomirira vagari ivavo ndovachange vachichema zvekuti mabhina haana kutakurwa, mvura haina kuuya, marodha haana kugadzirwa. Zvese zvinoitwa nekanzuru muguta reHarare zvinotoshandisirwa mari inenge yabhadharwa nevagari, nokuti vagari ndivo vanobhadhara kuti kanzuru iwane mari ikwanise kuvapa maservices avanenge vachida.
Asi kavagari vari kuti muri kuita zvefembera fembera vachiti matorera amunoita mutero kana kuti billing system yenyu haisi kushanda zvakanaka.
Tine billing system icho yatiri kushandisa. Iko zvino mabhiri ari kuenda kuvanhu, bhiri raAprill ratoenda kuvanhu. Vanhu vatotambira mabhiri avo. Tiri kuti vanhu vese vaunze maadres avo, maemail, mafone number avo, vange vachiwana izvi yatinoti e-billing.
Saka muri kuti vagari vanoreva nepasipo?
Zvimwe zvamunongonzwa anenge ari manyepo, vanhu vangojaira kusoropodza vasingadi zvakanaka. Vari kukurudzira kuti vanhu vasabhadhare mari, saka vanozotaura kuti mari iri kubhadharwa ndeipi ivo vachiti vanhu vasabhadhare mari. Tiri kuti vanhu ngavabhadhare sevhisi iuye. Sevhisi iri kuuya iyoyo, dikishoma iyoyo, inyaya yekuti kune vanhu vashoma vari kubhadhara mari iko zvese zvikanzuru ino owe vachikwereta chinosvika icho 6 billion nevagari vemuHarare dai vanhu vabhadhara service yaramba ichiuya
mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunare muHarare zvichakadaro Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakanetsana nemapurisa zvakanyanya apo vaibvisa marara ari mumusha wevazhinji wembare. Asina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei mapurisa ainge achirambidza vaNgarivhume kubvisa marara mumbare. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekuvhiringidza zvirongwa zvevanopikisa ichihwanda nenyaya yekuti iri kuda kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti mutemo hautarise kuti wabuda mbamani mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaNgarivhume
hongu zuro patakati ngatibvise marara pa clean up campaign yekubvise marara kumatapi kumbare takasvika mapurisa akamaunda akazara rayo police vembwa varipo vanga vane pfuti vakasvika ivo vakati hakuna ari kufana kubvisa marara iwaya nekuti instruction yabve kumusoro yati hakuna anofana kubvisa marara iwaya patiri kutaura navo vakabva vatata hai mota 6 matipe yekutakura nema front end loaders 2 ekuti arise marara mudzimotokari 4 dzemota idzodzo vabva dzatiza dzikaenda 1 chi front end loader chikabva chatizawo 1 front end loader yakasara nematipa 2 mapurisa eriot police kwabva vapinde mukati kwabva tautora nazvo zvikanzi endai mumatapi police station hamutenderwi kuite basa rekubvise marara hamutenderwi saka ndopa ndakazotaura nemukuru wavo inspector Gwarada ndikati sei muchitirambidze kubvise marara
vakati kudii
zvikanzi hamubvumidzwe handi tinotaurira nemumatapi police station ndopa vakabvanda kuti aiwa kana inini ndisina kusungwa handiendi mumatapi police station tinotaurirana pano zvikanzi masungwa ndikati mhosva yamandisungira ndeyechii zvikanzi yekubvise marara pano zvisipa mutemo hamutenderwi kumabvisa marara iwaye ndozviri kubve kumusoro saka takaramba tichikakavadzana tichinetsana kusvika tavataurira nekuvatsanangurira kuti haizi nyaya yekuteerere zvabve kumusoro but inyaya yehunhu hwako iwo humanity yako
munorevei apa
kuti zvinoshatei kuti vanhu vabvise marara takanganise chii pakubvise marara vanhu tarisaone nhunzidzo tarisaone mvura iri kucherwa pamarara vana vari kutambire pamusoro pemarara hatingaite nyika here yakadaro moti vanhu vakati vobvisa marara morambidza saka taramba tichitaurirana iye akazoramba achifonera vakuru vake vaifona ivavo handizivi kuti ndevanani ndopa akazoti oraiti zvakanaka taakukuregedzai hamuchasungwi kuenda kumatapi police station asi marara musabvisa
zvakazogadziriswa sei
taramba tichinetsana navo ndopa vakazoramba achifone kumusoro kuya kusvika vazoti marara maa kuchitenderwa kubvisa asi munobvisa tiri pano mapurisa takamaunda takachengetedza pano kuita make sure kuti hapana chimwe chinhu chinoitika kunze kwokuti mubvise marara
zvino makakwanisa here kuzopedza basa renyu
hatina kuzokwanisa kupedza sezvitanga tichitarisira
asi kava muvakuru vemapurisa vaNgarivhume vari kuudza studio 7 kuti havasi kuda kuti vanhu vanyanyoungane nenyaya yekutyira kupararira kwechirwere checovid-19
chikonzero chavo pazvikonzero zvavaitaura havana kutaura nyaya yecoronavhairasi kuti ndo yatiroda kudzivisai asi varamba vachitaura specifically vakaramba vachitaura kuti tiri kudzivisai nokuda kwokuti tiri kuudzwa kunzi hamufani kuite program iyo
mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngarivhume vari parunare muHarare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nyanzvi munyanzvi zveutano dziri kukurudzira mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden kuti vape dzimwe nyika nhomba yecovid-19 sezvo zviri pachena kuti nyika yavo yave nenhomba yakawandisa asi dzimwe nyika dzichitambura kuiwana vanhu vanoda kusvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe kana kuti 90 miriyoni vatobayiwa nhomba yecovid-19 kaviri muamerica sezvinokurudzirwa America yakapa hayo imwe nhomba kuMexico neCanada asi nyika dzakawanda dzinoti inokwanisa kubatsira kudarika ipapo iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum
Kwazwai mure Zimbabwe ndinonga mchana chongwa chedu chive chidiki chandino kupakurai svondo rega rega ini ndini Maikove nasi mchirongwa tine hurukuro na mbeu mwimbi wechidiki ane mkurumbira tukurukura nezve kambo kake kanonza hauna rudo
Mangwana uchamuka uchiti hauchandide Atine zuru wakakwera uchiti haudi kundishaya
Hauna rudo kambuka mbeu akamure Zimbabwe anzi mangwana uchamuka uchiti hauchandida uyindimbeu uyu mure Zimbabwe embeu ndinomukamisha muchirongwa two those there nezve kambuka
hapana rudo is a song that talks about leaving room for disappointment mupenyu you know because you know you're bound to be disappointed by people especially in my relationships pazviri munopinda rudo rechitsisa Mustanga kuona na ma characters zenyu mapinda kuti kumunhu zvakatodai kana kuti zvakatodai.
Chii chakakurudzira kuti uite kambaka?
Chakakurudzira kuti ndiite kambaka I've been through such circumstances mukurarama kwangu inini. Basically ndinomotivate zvinhu zvakaitika even jero mupenyu wangu.
Zvii zvauri kuda kuti vateereri vadzidze apa pavanoteerera kambo kako.
Inini chandoda kuti vanhu vadzidze pa Personally, could you should leave room for disappointments. At times, we have a tendency of not leaving that room for disappointments. And then was a disappointment, was it a heartbreak that you would never even recover from, you know. Not saying that you can spend 100% all in, can spend 100% all in. I'm just saying, naturally, we are bound to disappoint people. Even though I can actually do the same. You should just leave room for disappointment. In life, you would get to learn. And as you go,
Aiwa, takunza wakanaka embeu rega ndimbokubata pamuromo tiridzire kavateereri kambo kako muri Zimbabwe hauna rudo ndimbeu Hanzi nezuro wakaswera uchiti haudi kuti shaya ndimbeu uyu mure Zimbabwe mbeu nguva ndiya dzikanana ndanzi kumbiro ukande mashoko ako ekupedzisira kune vateereri
ya vanoda kuziva zvizere neinformation yambeu and the Mozi tribe band munondibata pa 0772 919 755 pama social media handles zangu pa Instagram ni Twitter it's Mbeu official then pa Facebook it's Mbeu and the Mozi tribe band munondibata ipapo pa YouTube vanenge vachida kuona video ndine video inyowani yatukutaura nezvayo iye hauna rudo yacho it's there on our YouTube channel inonzi Mbeu official so go and check it out and enjoy yourselves.
I want to Zimbabwe regai chitore mukana uyu mukutenda mbeu nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyajikanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Asi tosangana zvekare nemuso chipiri pachirongwa che Live Talk The Connection. Regai ndikusiye nekambo kambeu hauna rudo vanokoneka ine mufaro. Ndino wenyu Maikove muri Zimbabwe tosangana nemuso chipiri. Bye bye. Nemata kwa wanda mari yangu yote wapanda Chamboita utori chima yacho ya wanda Wazondi sikirira mpungwa Tinotenda skuru Mike
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manero akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchengetedzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nasi tinopedzisa nyaya yetange tichikurukura masvondo maviri apfuura, apo umwe mutereri akakumbira kutsanangurirwa zvinoreva mavhesi matatu ekutanga muna Johane 14.
Makadiva Wande, inini ndinotsigirana namufundisi Johannes Gumba. Vataura nyaya yekuti vachipindura Johani 14 yakabvunzwa mubvunzo nemutereri. Ini ndinotsigirana navo kuti zvechokwadi vhesi iyo zvainotaura ndozvaakapindura. Kuti Jesu paaitaura izvo, zvichida akanga aona mwoyo yevaaipindura vacho kuti yakanga yakadii. Nekuti dzimwe dzenguva Jesu waiziva zviri pakati kwemwoyo womunhu. Ndokusaka makanzwa akazopindura achiti, dai zvaisava sokudaro, ndaikuudzai. Nekuti kunogona kunge kwaiva neumwe pamhomho yevanhu ivavo akafunga mumwoyo make kuti zvichida zviri kutaura Jesu ichokwadi. Saka iye akabva ati, dai zvaiva sokudaro, ndingadai ndaikuudzai. Saka mufundisi Johannes Gumbo vakapindura zvakanaka chaizvo.
Makadi vatanonoka Wande, tinotenda nemifunzo yetinosangana nayo kana kuti netinonzwa muchirongwa ichi. Asi imwe mifunzo, umwe kutaura kwandambonzwa uku, ndekwekutuka Mwari. Mwari hatukwi, Mwari hasekwe. Zviya zvokuti kwai Mwari ndinoti Mwari hakuna, vanhu vanonamata vanonamata nhema. Saka chinhu chinoitika ndechekuti midzimu yacho yavanovimba mairi, isusu tinoti madhimoni. Chinhu chinonzi mudzimu, munhu akafa akararama seni, nokubva afa ndokuzomuka ashava denga, ashava zororo, odzoka pane vanhu vapenyu. Saka kune vanotenda kuna Mwari vachitenda muna Jesu Kristu, havatendi chinhu chinonzi mudzimu.
Makadi vatanonoka Wande, navose vamunobata navo nemwose vateereri mose, tinoda kukwazisai muzita ramambo Jesu. Ndinoda kupinduravo ini, Bhaibheri shoko raMwari rinonzi rakafemegwa naMwari. Mashoko ose ari mubhaibheri anonzi akafemegwa naMwari, ende mashoko ose ari mubhaibheri ndezvokwadi, tinofanira kumatenda. Saka Jesu paaitaura kuti dai zvisirizvo ndingadai ndakuudzai, waibudza vatendi vose vanotenda kwaari kuti kudenga kune dzimba zhinji dzekugara dzakanaka. Waitaura pachena pache zvake kuti kudenga kune dzimba zhinji dzekugara dzakanaka, ndo dzandiri kuinda kunofanira kunodzigadzira kuti kana mosvika munosvika paugaro hwakanaka. Saka ndozvaitaura Jesu, dai kusina chinhu Jesu waiva asingavanzi, waingotaura kuti zvose zvakuna kana chiriko kudenga uku. Hazvimbosi zvekuti zvinoda kuprofitiwa kana kuti zvitaurwe nevafemberi kana kuti kudini, kuti Jesu unotaura kuti zvechokwadi kudenga kune dzimba zhinji dzekugara. Dai kusina ndaingokuudzai pachena kuti hakuna chinhu. Saka ndatenda zvikuru, ini ndinonzi Pastor Mungu ndiro zita rangu.
Diko muri yose Studio 7 pachirongwa chezvitendero, akuna ndimufundisi Moyo. Nasuno regai ndidudzirewo chiwedzera saizvozvo. Jesu Kristu chekutanga achitaura mashoko awa, achidai kusaiva kudaro ndingadai ndaikubvunzai. Jesu Kristu achiuya iye wakauya senzira, wakauya segwara rekutizivisa kunoendwa tichibva pano panyika. Apa achiudza vadzidzi vako, dai kusizi kudaro ndingadai ndaikubvunzai, dai zvisizi kudaro zvinzvose izvi ndingadai ndaikuudzai kuti kana tichibve pano tinoendepi. Asi nei kuti Jesu Kristu anotiuya achizivisa vadzidzi kuti vagare vakachenjera, vagare vachiziva kuti kumba kwababa kune dzimba zhinji dzokugara. Dai kusizi kudaro ndingadai ndaikuudzai kuti chii chazoitika kana kuti zvose izvi hakuna. Asi kuti iye pachakwe akauya achitosisa vanhu kuti vagone kuziva chokwadi, vagone kuziva kuti kana tichibva pano tinoenda kupi. No
vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinoya, apo tichatanga kukurukura umwezve musoro wenhau. Kana muine mibvunzo, tumirai mazo enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. ini ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika December.